Wetara Moyo, Vada Coltart, Vada Studio 7, kutivaisa chikumbiro kutare, chekuti mwosha ya haru kupomeru wa iraswe, vachita hapana umbo wakasimba, unoratiza kutaka para mwosha ii.
There is not even a reasonable suspicion that Jeff committed any offense whatsoever. That's because he followed the
kudari mkati mezara nasi wakatiwo wari kupawa chichisi nguwa yekutuwape mafungiro au pachikumbiro ichi uyo wanofanga wakuita izi musuwape kichikumi usatuwa pura ama inglovu havana kupazo yari kutidari rika pa mtongo wa rurini pachikumbiro ichi asi watu mwe wanofanga wakuduka kudari musuwa 8 chikunguru pange pambo nyoro wa gwarore kuti mwe wasungwe kana kuti warrant of arrest sezo ataza kusuka padari pangwe ya katarwa asi zvazvo gadziriswa wako utati watu wange wakataurana ni watu chisi kutuwacha waya kudare na 11 mangwanani.
We were told that a warrant of arrest had been issued against Jeff Moyo and that the matter had been dealt with earlier in the morning, not at the time that we had agreed with the prosecution.
Mwaya waka sungwa kwa Harare, musi wa 28 Chivabvu, achipomerwa mhosva yekutyora zvikamu zvemutemo weImmigration Act, achinzi akabatsira vatapire navo vaviri vekuAmerica, Christina Goldbaum naJoao Silva, kuti vapinde munyika uye vashandise vatapire nhau zvisiri pamutemo. Vaviri ava vakaburiswa munyika nechisimba mushure memazuva matatu vachinzi vaive vapinda zvisiri pamutemo. Mwaya anonzi akapara mhosva iyi naTabang Maneka, anove mushandi weZimbabwe Media Commission, urajiri muusungwa. Ndaka nilwa Studio 7 Mabulawayo, ndini kudzana ya Musengi.